America nezuro yakazivisa kuti yange yatemera zvirango mwanakomana womutungamiriri wenyika Emmerson Mnangagwa Jr. amai Sandra Mpunga mudzimai weShoroma vakuda kwaShita Gray vakatemerwa zvirango muna 2020 uye vamwe vavanodyidzana navo. Mumwe atemerwa zvirango ndiva Obey Chimuka vekambani inonzi Fossil Contracting inoshanda navatagurei yakapiwa basa nemari inosvika mamiriyoni makumi masere nemashanu emadhora kana kuti $85 million yekuva akabvuka wapfuka kana kuti mbudzi roundabout muHarare. Mumwe atemerwa zvirango ndiamai Ncobile Magwizi vanoshanda nekambani yesakunda yavatagurei. Mutauriri wemutungamiriri wenyika vaGeorge Chiramba vashora zvikuru kuiswa kwemakambani amuzvina bhizimusi vatagurei pazvirango vachiti chinangwa chenyika yeAmerica kuvhiringidza mabasa ehurumende.
The intention was never to attack individuals who don't matter anywhere in terms of interstate relations. The intention has always been to cripple the economy, the Zimbabwean economy. And it's not fortuitous that they've picked on suppliers of key inputs to a critical sector of our economy, namely agriculture.
Chinangwa achagara chiri chekuvhiringa vanhu vasinei nehurumende. Chinangwa achagara chiri chekuvhiringa upfumi hwenyika. Ndokusaka vananga makambani akakosha mukusimudzira zvirongwa zvehurumende mune zvekurima.
Asa America inoti zvirango hazvina kutemerwa nyika sezviri kutaurwa navacharamba, asi kuti vanhu vanotonga nedemo uye vanoita zveuori zvinopa kuti vakawanda vanonge zvozve nemuromo. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaGibson nyika dzino vati America haiteereri zviri kutaurwa neUnited Nations, Africa Union neSADC zvekuti zvirango zvibviswe.
America iri kupikisana nepfungwa dzevazhinji. Chokutanga, mubatanidzwa weSADC wakadeedzera ukati zvirango zveupfumi ngazvibve. Mubatanidzwa zvekare weAU ukadeedzera zvimwe chete kuti zvirango zveupfumi ngazvibve. Uye zvekare UN Special Rapporteur on Sanctions, Madame Elena Doan, muna October vakaisa ripoti yakaratidza kuti zvirango zveupfumi zvakaiswa neAmerica nedzimwe nyika dzekumadokero zviri kukanganisa zvikuru zvinhu zvakawanda mukuti zvifambe zvakanaka muZimbabwe.
VaOwen Liwayo vanoshanda nePlatform for Youth Development vati kuiswa kwezvirango kunobatsirawo mukuti vanoita huori munyika nekutyora kodzero vazive kuti zvavanoita zvakaipa uye zvine mubayiro.
Saka zvinoratidza izvo kuti vanhu vachitemerwa kudaro zvinoratidza kuti vari kuonekwa zvavari kuita vari kunze. Saka izvi nyaya yezvimareko zveupfumi zvinotaurwa izvo kuti huori, vanhu vari kuita huori zviri kuratidza kuti vari kuonekwa uyezve vari kuita vari kupiwa zvirango zvekuti vashandure maitiro avo. Uyezve nekodzero dzevanhu, nekuti takatanga kuunza zvirango zveupfumi inyaya yemabatirwo aitwa vanhu munomu, inyaya dzekukanganiswa kwekodzero dzevanhu. Saka zvinoratidza kuti kodzero dzevanhu hazvisati zvanyatsokujeka, hazvisati zvagadzirisika.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vatiwo zvirango ibakatwa rinocheka nekwese. America yabvisawo mamwe makurukota nevaimbova makurukota ebato reZANU-PF pazvirango. Vaimbova mutauriri webato reZANU-PF uyewo vari nhengo yeZANU-PF varugare gumbo ndeumwe wevanhu zana nemakumi manomwe vabviswa pazvirango. Vagumbo vati vafara zvikuru sezvo vanga vari kutambura kuwana mari dzavo kunze kwenyika.
Aiwa, ndafara zvikuru because ndanga ndava namachallenges akawanda zvikuru. Mabhendi angu account anenge ari munonso kana muus dollars anga akadzvagwa. Saka ndaisa ndichakwanisa kuoperesa zvakanaka. Saka ai, ndinofara zvikuru kuti zvaitika izvi, but ndaantingoti ini zvavazabvira nyaya dzii dzamasanctioni dzabva tata
Vamwe vabviswa vanosanganisira vaDavid Chafika, vaIgnatius Chombo, vaNicholas Koche nevamwewo. America yakatanga kutemera vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe zvirango muna 2003. European Union yaka temera vamwe vakuru vehurumende avazvirango muna 2002. Asi hurumende yeZimbabwe inoti zvirango izvi zvakatemerwa nyika mushure mekunge hurumende yapa ivhu kuvatema. Asi America inoti yakaudza Zimbabwe kare kuti iremekedze bumbiro remutemo yayo kuti zvibviswe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.